Ndona President Trump vachingopfuurira mberi nepolisi yavo yeAfrica zvakanangana nana Zimbabwe yokuti vanenge vane chivimbo pamwe chete nekurudziro kuti Africa yasvika nguva yokuti muchizvimiririrawo mega nokuti kwamakore akawanda taisa mari dzeforeign aid dziya hatisi kuona mafambisirwo azvo. Ndimi mune simba rokupedza zvinhu zvakaita souori munyika huri kubata ufumi hwenyika. Zvekare vaTrump havana kumbogara vavanza kuti chinangwa chavo chikuru kutarisisa nhamo namatambudziko ari muAmerica first vasati vachevukavo vamwe vanhu, nokuti America yachevuka yachevukazve. Nyika dzomuAfrica nguva dzino vamirira kuona kuti zvinyi zvinobuda muufumi namagariro eAfrica zvichibvira mubetsero yagara yanga ichipiwa Africa. Asi zvisingarevi kuti vachamira zvachose kupa rumwe rubetsero rungava rwemari dzinokwanisa kuenda kunana HIV AIDS uku nezvimwe, asi havasi kuzosimbirira izvozvo nokuwedzera izvozvo vasati vaona umbowo huri muAfrica hwakanyanyisa kunangana nokupedza huori.
Pane zvingaitwa here nenyika dzakadai savana Zimbabwe kuti vawanikewo vachizowanika vachidyidzana zvakanaka nehurumende itsva yavaDonald Trump pavanenge vapa chigaro?
Zviripo zvakawanda chaizvo, zvimwe zvacho zvakatonyorwa pasi munhaurirano dzavo veZimbabwe pamwe chete nemumasanctions anotaurwa ayaya kuti kana muchida kunge muchidyidzana nenyika yeAmerica zvizere kupfurikidza zviripo izvozvi izvi. Pedzai huori, motonga vanhu venyu zvakanaka, nyaya dzepolitics dziya musingarovani musingatukani, muchiita sarudzo dzenyu zvakachena. Hurumende inoziva zvainofanira kuita kuti ukama hwayo neAmerica hupambire.